This misplaced narrative that
izvi zvekutaura kuti tinoda kuvandudza zviri maererano nesarudzo pamwe neupfumi hwenyika zvinhu zvakarasika. Hapana munhu atanyatsotaura kuti ndezvipi chaizvo zviri kuda kuvandudzwa zvinoenderana nesarudzo. Munhu reSADC isu takaisa zviga zvese zvinobata nyadzi sarudzo zvakatarwa neSADC mubumbiro redu remitemo yenyika. Takwira nezvinhano gumi nezvisere panyadzi kuti mabhizimusi aitwe zvakasununguka panyadzi yekuwandudzwa kwezveupfumi, asi unongonzwa vanhu vachitevedzera kuti vanoda kuti zvinobata nyadzi sarudzo zvivandudzwe, asi havataure kuti ndezvipi zvacho zvavari kuda kuti zvivandudzwe.
Vamunangagwa vakataura mashoko aya pamusangano wepolitibhiro yebato ravo muHarare nechitatu, asi MDC Alliance inoti mashoko aya anoratidza kuti ZANU-PF haina kuzvipira kuita sarudzo dzakachena. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zvinobata nyaya dzesarudzo zvinoda kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa, vachiti vanoda kuti sarudzo dziitwe munyika pasina anenge achigunun'una.
Tiri kutaura isusu kutirikuda diaspora vote inotaura iyo kuti vose vari kunze kwenyika vari kunana UK kuSouth Africa vanotenderwa kuti vavhote zvinotaurwa muconstitution section 76. Tiri kutaura kuti voters role ngaicherechedzwe kuti iva transparent. Tiri kutaura zvakare kuti matv nemaradio anobhadharwa nevanhu mataxpayers ana ZBC nemaradio ese ave ivo asingaonekwe achifevhera ZANU-PF. Tiri kutaura kuti nzira inoitwa yekudaidzira maresults ive nzira yakatsetseka inowirirana nezvinotaurwa muconstitution. Tiri kutaura kuti mitemo yedu yemaelections ngaiwirirane nezviri kutaurwa muconstitution zvakare. Tiri kutaura kuti ngapaitwe census pasati paitwa delimitation. Tiri kutaura kuti isusu mapurisa, vatongi, vanoshanda, maticha zvese zvisaonekwe zvichiitwa captured nezanupf.
Vamunangagwa vanoti vari kutarisira kuti bato ravo richakunda zvine mutsindo musarudzo dzemuna 2023 pamwe nesarudzo dzechipiri dzemabi elections dzavakati dzichaitwa muna kurume gore rinouya zvichitevera kufa nekudzingwa kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance muparamende pamwe nemumakanzuro akawanda munyika neMDCT inotungamirwa navaDouglas Muonzora.
Tinoda kuvashashanga pamabi elections uyezve tigova rakasha pamaharmonized elections.
Asi Muzvare Mahere vati zviri kutaurwa navamunangagwa ndezvemugodzi matsuro sezvo bato ravo rine rutsigiro munyika yose. Vati hurumende yavamunangagwa iri kukundikana kusimudzira upfumi hwenyika zvichapa kuti veruzhinji vasavhotere bato iri.
Munhu wese kumamisha, kumataundi, kumacities, maprovinces ose vanhu vese vari kutaura kuti ngaapinde hake mukomana. Saka takatarisa izvozvo tichionawo zvakare mararamiro ari kuita vanhu, kutambura kuri kuita vanhu, kusafa nekutonga kwavamunangagwa. Tiri kutoona kuti hapana kana weye kuti vangakunde muna 2023. Muna 2023 munhu wese ari kuti ngaapinde hake mukomana, vana vaende kumabasa, vana vaende kuzvikoro, tidye tichiguta, tive neupenyu hwakanaka semaZimbabwe.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika varashut Mukundu vanoti hapana musiyano pakati pehurumende yemushakabva Robert Mugabe nehurumende yavamunangagwa pamabatirwo enyaya dzesarudzo.
Vangaveve SADC, vangaveve European Union nemamwe maboka akazvisiyana nemasangano akazvimirira oega muno muZimbabwe, vose vakataura kuti mafambisirwo esarudzo haana kunyatsoti haana jekerere kana kuti haana kufambiswa zvinogutsa vazhinji. Mafambisirwo anoitwa zvinenge zvabuda musarudzo kubva kuma polling stations kana kuti kunzvimbo dzekuvhotera kunyanya kumaruseva ane chitsotsi chiripo. Mashandira anoita venhefenyuro yeZBC inove nhefenyuro inofa kunge ichiburisa chokwadi nekutaura zvinofungwa nemunhu wese haana kunyatsomira zvakanaka. Nyaya dziya tinoti mapostal vote kana kuti vaya vanofano vhota vangave mapurisa kana vashandu vehurumende kana masoja vane zenge vachiita basa musi wesarudzo haana zvakare jekerere.
Vamukundu vatiwo iyo commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ZEC pache zvayo inotodawo kuvandudzwa sarudzo dzisati dzaitwa kuitira kuti pasave negakava rine chekuita nesarudzo sezvinowanzoitika pose panoitwa sarudzo munyika.
Iyo ZEC yacho yakandengendeka pakutaura kuti maresults akanga akamira sei mutungamiri wenyika. Takaudzwa manhamba akasiyana siyana kana nanhasi hapana anoziya kuti namba chaiyo yakahwina nayo navamunangagwa ndeipi saka pane zvakawanda zvinofa kuti zvigadziriswe sarudzo risati dzaitwa kuitira kuti sarudzo idzi dzisazobuditse makakatanwa seati kuona dzisazoburitse kunetsana mukati kwemapato anopikisa nebato rinotonga kana kumvonga mupopoto dzatakaona muna 2018
hatina kukwanisa kutaura nasachigaro wezek amai Priscilla Chigumba kutinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo asi amai Chigumba vakamboudza Studio 7 nguva yapfuura kuti basa rekuvandudza mashandiro ezek rinoitwa nedare reparamende kwete nekomisheni yavo sarudzo dzose dzakaitwa kubva pakavambwa bato remdc muna 1999 kusanganisira sarudzo dzekupedzisira dzakaitwa muna 2018 dzinonzi nebato iri dzakabirirwa nebato rezanu pf uye dziri kungoitwa bato iri richingochema chema nguva dzose kuti pane zvinofanira kugadziriswa asi zanu pf ichiramba yakaisa zvimiti munzeve asi bato rezanu pf rinoti rinokunda zviri pachena musarudzo nguva dzose ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.